Hongu wa Jobs Kala waka kukwa kunyike Switzerland, mugutare Geneva, kunowa kune msangano wezo mamiriro ekodzero dzevanhu, pamwe chete neutongi wejekereri. Musangano wivava nenguva inechitsama uchiitwa, musangano unoremekedzwa zvikuru nepasi rose, musangano wakakosha sengoda, uye musangano unenge wakatarisirwa zvikuru nemunhu wese. Saka tinoona kuti munhu achange akamirira Zimbabwe kumusangano uyu, ndiva Jobs Kala, ndivo vachange vachitaura. Vakamiririra Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu munyika yekwedu kusanganisira utongi hwejekerere.
Iko kukokwa kwavasikala uku kunorevei vachigwena?
Izvi zvinoratidza pachena semwedzi wechirimo kuti vaJobs Kala idombo repakona munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Idombo repakona munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe kusanganisira zvakare kuunza utongi hwejekerere. Saka pasi rese rinenge richiona kuti munhu ari kushanda nesimba kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa ndiani. Dasai muchiona kuti pavanhu vese vari muZimbabwe vaJobs Kala ndivo vakakwanisa kunge vachidaidzwa. Saka kana pasi rese richikwanisa kuona, tinochikurudzirawo zvakare vana veZimbabwe kuti asvika zvino nguva yekuti tinge tichisvinuka, tinge tichiona kuti munhu anokwanisa kugwira kodzero dzedu kuti tiva neutongi hwejekerere munyika yeZimbabwe ndiva Jobs Kala.
Vakatambirawo sei kukokwa kwavo uku?
Vasikala vakatambira nemaoko maviri kukokwa kwavakaita kuti vandotaure kunyika yeSwitzerland. Vakamirira Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro kodzero dzevanhu kusanganisira utongi hwejekerere.
Zvii zvavari kutarisirwa kunotaura pamusoro pazvo kumusangano uku?
Tinotarisira kuona vasikala vachitaura nezvekusungwa kwevanhu vachigara mutirongwe kwenguva yakareba kwazvo vasina mhosva yavanenge vapara. Tinotarisirawo zvakare kuvaona vachitaura nezvekusiya kwevana chikoro panzira nemhaka yekuti vari kushaya mari dzekubhadhara chikoro. Tinotarisirawo kuti vataure nezvekushayiwa kwemari ine simba munyika yeZimbabwe tichishandisa mari inenge mapepa ebhondi. Saka izvozvo ndizvo tinotarisirawo kuona vasikala vachindotaura kumusangano uyu. Tinozviziva kuti munhu ane chido nesu isu vanhu, saka hativasikiri munhu achandotaura akamirira isu vana veZimbabwe.